Magwalani akanaka vatereri tinosangana zvakare Magwalani anhasi uri musi wechishanu 22 chikunguru 2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU dziri kusangana nhasi kuti dzitsvage nzira yokutora mushure mekunge hurumende isina kuteerera zvavanoda. Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti kusawirirana kwehurumende nevamabhizimisi kunogona kukanganisa zvinhu zvizhinji munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU ari kusangana nhasi chishanu kuti atsvage nzira yekutora mushure mekunge chizivise chemazuva 14 chaakange apa hurumende akasvika nezuro pasina mhinduro yabva kuhurumende. Sangano reFOZEU rakange razivisa hurumende nezvourongwa hwenhengo dzaro hwekuzoramwa mabasa kana hurumende isina kutora matanho pazvikumbiro zvevashandi zvinosanganisira kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzaitambirwa nevarairidzi muna Gumiguru 2018. Masangano mana ari pasi pemubatanidzwa uyu ari kuronga kuti nhengo dzavo dzitange kuramwa mabasa kutanga nemuvhuro unouya. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende sezvo tatadza kubata munyori mukuru wesangano rinopinza vashandi vehurumende mabasa Republic Service Commission vaJonathan Utaunashe. Asi mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakafira Zhou vanoti vashandi vakanga vakungogara vasunga kuti vawane mhinduro kubva kuhurumende kana vashaya vaizongosangana nhasi musi wa22 chikunguru kuti vaone gwara rekutora. Ngaatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi kuti notisi kana chiziviso chatakapa kuhurumende chasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi musi wa21 July. 14 days the notice dzapera zuva rapera nokuti zuva rinopera na 4:30 pasina minduro yawanikwa kubva kuhurumende maringe ne notice kana chiziviso chatanga tava pakuti tinoda nhaurirano dzechimbi chimbi
matano api ama kutora tichiona kuti hurumende haina kukupai minduro pazuva rekupedzisira rama makatarisira kuwana minduro.
Vashandi vehurumende vanga vagara vakataura pamusangano watakaita musi watakapa notice kuti kunge hurumende yapindura by musi wa21 July kana kuti isina kupindura by musi wa21 July, musi wa22 July kunofanira kunge kuno musangano mukuru wokuona kuti todini nezvinenge zvapiwa nehurumende kana kusapiwa nehurumende. Saka masangano mafederations evashandi vehurumende ari kusangana na 10 AM kudzeya kuti tonanga gwara ripi zvatasvika notice yedu yaexpire pasina shoko riri officially rabva kuhurumende. Saka dano guru nderekusangana tichionesana kuti todini maringe nekusapindurwa nehurumende.
Zvii zvamaa masvitsa kuhurumende zvamuri kuti muri kudaimi zvamakatarisira kuti muwane mhinduro?
Chikurukuru chakasvitsa kuhurumende pazvinyuto zvavashandi ndeyo kuti hazvibatsiri kubhadhara vashandi nemari yeRTGS. Nokuti mari yeRTGS kunyango ukapa zvako percentage yakadini inokurumidza kukokotwa neinflation, zvozo pakuti vashandi vange vari worse than before wavapa any increment. Ma basic commodities, accommodation, ma medical bills, utility bills, transport costs, zvinopa kuti whatever zvaunenge wapa vashandi zvikokotiwe nokukurumidza, vashandi vosara vachinhonga sose nomuromo, vachitamba nhamo chamutava nhava chaicho kana kutamba hwishu pamusana pavarayiridzi nevamwe vashandi vese hurumende. Nhamo yakatanda varaso runyemba. Saka vashandi vehurumende vakataura kuti vanoda kuti masalari avo adzokere paanga ari October 2018 asati apfuura. Kana tikatarisa takanangana navarayiridzi vaitambira in average of $540. Vashandi vese vakawanda vaitambira mari dzinopfuura $500. Kunova kumushandi wokutanga vamwe vachitambira dzinopfuura ipapo. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti mari dzavo dzidzokere ikoko, vazowedzera mari yeUS dollar, tambotangira paUS 540, kwete kuda kuti tinowedzera mari tichingotaura zvisipo. Nokuti RTGS haichabatsiri, yakangofanana nenhamo kuti unongopa munhu zvinhu zvisipo nokuti zvinokokotewa neinflation nemabasic commodities kukwira kwavo.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, sangano riri mumubatanidzo wefozeu, vatakavafira zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti kusaonera pamwe kwehurumende nevamabhizimisi pamusoro penyaya yekushandiswa, kutengeswa nekuwanikwa kwedhora rekuAmerica kuchakanganisa zvinhu munyika. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kubetsera kwete kurwisana nevamabhizimisi nokuti ndivo vane zvinhu zvinodiwa nevanhu uye ndivo vane mabasa ekupa vanhu. Vachiti kusawirirana pakati pemabhizimisi nehurumende kunogona kuti zvinhu zvinodiwa nevanhu zvishayikwe muzvitoro. Muzvinafundo Masocha vanoti chinhu chikuru ndechekuti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya yekutenga nekutengesa madhora ekuAmerica. Vachiti kana vemabhizimisi akatenga mari yekunze pamusika wehurumende, vanofanirwa kupiwa mari yavo nekukurumidza kuti vagokwanisa kutenga zvinodiwa nevanhu vavanotengesera.
Chandiri kuona ndechokuti pane kusawirirana kuripo pakati pevamabhizinesi vamapazi akasiyana-siyana nevehurumende vakamiririrwa nevereserve bank panyaya yeUS dollar neZimbabwean dollar. Nokuti tinoona kuti kuna maexchange rate akawanda wanda, nokuti vamabhizinesi vanoti ivo isu tochaja exchange rate yedu isinei nehurumende tichizodhurisa zvinhu, nokuti imo hurumende makati imi tichatenga US dollar neexchange rate yehurumende kuauction yavo yokutengeserana mari kwarapida kureserve bank uko. Asi zvinozoitika ndozvokuti hurumende kureserve bank uko inori kusimbirira kuti auction kwavo kwavanotengesa US dollar zviri kushanda, vachiita sada kubudira vanhu pachena kuti havasi kupa vamabhizinesi mari yavanenge vavatengesera nenguva. Vamabhizinesi vari kuti yatova mwedzi tisatapuwa mari iya. Saka chingatikonesa kuinda mumastreet kunotenga US dollar kwarinodhuriswa chii, tozodhurisa zvekare zvinhu. Saka zvinhu zviri kuramba zvichidhura, US dollar richiramba richidonha, nokuti mabhizinesi ari kunotenga mari iyoyo yamaUS kuti vatenge zvinhu zvavo zvakaita seshuga. Vanotongobudzwa nevanogadzira shuga kuti isu tinoda maUS dollar kuti tikupei shuga, kana vozouyawo kuzvitoro votengesa neUS dollar iroro. Muriwana muriwana wa mastreet matinoona wanu waka mira mira wane nguwa tuma wachitenga vodurisa zunu. Saka urumende ili kuna tukukone waipa papa kutikana ya tengi sara munu mari yukuti haite business. Ngaichi mupaka ipapa kutasa zundu tuwa gamari kumwe kuti business rambe la kafurika.
Professor Masocha, anditu urumende ya kati iyo icha tushaka nukusunga wanu wano shandi samari yukunze nenzira sina kunaka kana wano tenga nukutenge samari yukunze nenzira isiri ya tauru wane Reserve Bank of Zimbabwe here.
Se urumende ku Reserve Bank zokuti wano kona kuita crackdown ya ma business anenga asinga tevedzeri exchange rate ya hurumende izvozvo kuita masumu katenzane ne business hurumende haiwi nokuti isu vakaverenga mabhuku ama business tinoratidza kuti business ndiye tikati isu ndiwo mambo weufumi hwenyika vakati vavhara nhasi kana kuti masherefu ava ashayiwa chunu sezvakamboitika kuna 2007-8 kuyoku unohwina ndiani ipapo. Anditi hurumende inenge ichitora sales tax yokuma business ichiindawo kuhurumende ichinorwa nahurumende kusaka kuwirana ikokuku kunokosha. Zvandiri kuona ndezvokuti hurumende kureserve bank kuvanhu variko vanotara mitemo yacho nokutengesa mari yemaus dollar kumabhizinesi havazivi chinonzi business. Vamabhizinesi vanoziva chinonzi business nokuti vari mubhizinesi vanoziva kuti kana ndatengeserwa mari ndofanira kuipuwa nhasi. Zvokuzoti ndazoipuwa vhiki inouya ndaakupaza mudanga iroro reserve bank ndoinda ndondofura kwandondofura US dollar iro ndouya ndakakuta ndouya ndodhurisirawo vanhu. Ndo zviri kuitika izvozvo. Saka tinoziva kuti mazuva apfuura aya peturo yakadzaswa mutengo. Asika kudzaka mutengo kwepeturo kunongonakira une motikari chete. Hazvirevi kuti rendi ichadzaka, hazvirevi kuti magetsi achadzaka, hazvirevi kuti makombi achadzaka. Aiwa, hazvisi kuzodzaka izvozvo. Zvinoreva kuti nyangwe peturo yadzaka, asi kana kusina magetsi zvinozoitika ndezvokuti kunozoshandiswa majenarator anenge achitenga dhizi ririyo uku kwese uku. Saka kutotenga kutoshandisa majenarator ikoko kutowedzerwa kwezvunhu zvinenge zviri muzvitoro kuti vakwanise kuwana peturo yokurana majenarator iwayo. Saka magetsi kana kusina sokuendaenda kwaari kuita mazuva ano kana nevhiki inouya zvekare yeminista wamagetsi chaiye ukatoti haazivi kuti zvichanaka rini. Saka hondo yehurumende yekuti zvinhu zvisakwira haisi kuhwinwa zvakachose nokuti kuna maproblems akawanda ari kuvhiringa kuitwa kwebhizinesi kuti rikwanise kusakwidza zvunhu.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu neanomirira vadzidzisi, vashandi vehurumende nevamwe vemasangano akazvimirira vakaita musangano neZuro Maneru wekuziya mamiriro akaita zvinhu mumabasa avo, vachiti vatadza kuwirirana nemushandiri wavo pamihoro yavanotambira. Hurukuro yavo yanga ine dinginzira rekutaridzana kuomerwa kwavakaita sevashandi uye kusimbisana pachirongwa chekuramwa mabasa chavanoti chinofanirwa kutanga nhasi senzira yokumanikidza hurumende kuti inzwanane navo panyaya yemihoro iyi. Vashandi vehurumende vanoti vave nenguva yakareba vachiita hurukuro dzisina zvatinobudisa. Evans Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva ranhasi tine chirongwa chehurukuro yekodzero dzevashandi tikatarisana nedanho rakatorwa nemasangano anomirira washandi kunyanya maCivil Servants iro rekunge tichazovapa strike nenyaya yemuhoro yemuZimbabwe. Saka hurukuro iyi tisu tiri kuihosta sesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Chirongwa ichi chiri kuitwa kupi, nani uye vamakoka vari kuuyawo paungano iyi ndevapi?
Muhurukuro dzatiri kuita nhasi apa dandemutande retwitter Sangano redu reAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe rakoka wanomirira washandi wakasiyana siyana wanosanganisira munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe waRaymond Majongwe kugowa waPeter Mtasa awo waiwa President weZimbabwe Congress of Trade Union uyezve waChristine Kanyumba wanowa Vice President weAtus waMunyaradzi Gwisai wanowa Gweta uyezve kare wachinyanyonge vari munyaya dzezvekumirira washandi pamwe chete navatafadzwa muda vanhu muzvare tafadzwa muda vanhu uyo anowa President weEducators Union of Zimbabwe na waBenoni Ncube anowa President wewadzidzi weZimbabwe National Students Union.
Chamungati ndicho chinangwa chenyu chikurukuru pachirongwa ichi ndechipi?
Chinangwa chedu ndechekukurukura tichionesana pfungwa maererano nekodzero dzevashandi panguva ino zvakaomarara apo kodzero dzevashandi kodzero dzevashandi dzisiri kunge dzichichengetedzwa vanomirira vashandi vari kushungurudzwa. Tinoziva kuti President weAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe vari mutorongo, ini ndaivawo mutorongo. Uyezve tichitarisa nyaya yemihoro yevashandi totarisa zvekare tichienda mberi nyaya yestrike iyo inowa yatakanotifaya hurumende yedu kuti tichange tichida kuti tichaenda pastrike nenyaya yekunge kana vasina kugadzisa nyaya yemuhoro yevashandi.
Munosimboita hurukuro dzemhando iyi iyi yamuri kuita rwendo rwunoyi, muri kuita zvichifamba sei, zvamuri kuda kuti zvinzwikwe, vamuri kuda kuti vateerere nezvamunoda kuti zvigadziriswe, ndo zvipi zvacho nyika ingadawo kunzwisisa ipapo?
Hurukuro iyi ichange ichiteererwa nevakawanda kunyanya vashandi vemuZimbabwe pamwe chete nemacitizens, tinoti kuti tinoti vazhinji vedu maworking class. Saka hurukuro iyi ichange ichiita nhasi padande mutande reTwitter apo vakawanda vane mukana wekunge vachipinda muhurukuro iyi vachange vachipinda zviri pachena kuti vange vachisowo pfungwa dzavo maererano nedambudziko ratinaro, uye matambudziko atiri kusangana nawo matambudziko anosanganisira mihoro yedu iyo inowa mihoro yataa kuti yangofanana nemitero yembwa, mihoro isingakwanisi kunge ichisa cheuviri mumba, mihoro isingakwanisi kana kuti kutenga chingawe chikafu chaicho. Saka ndo nyaya yatirikutarisana nayo yekuti vashandi vatambura. Zvino tichienda mberi zvii zvingadiwe nekuti zvaakuda kuti tiite mubatira pamwe sevanomirira washandi pamwe neruzhinji rweZimbabwe kuti tinge tichirwira nyaya iyi.
Avo vange vari munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reFinancial Gazette, vemabhizimisi vanonyunyuta pamusoro pekudzimwa dzimwa kwemagetsi vachiti izvi zviri kuvhiringa mabasa avari kuita uye mashandiro anofanirwa kuva achiitwa munyika. Mubepanhau reNewsday, masangano evatori venhau muZimbabwe anoshora zvikuru mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa pamusoro pekurambidza kwavo vatori venhau vebepanhau reNewsday nevamwe vatori venhau vemamwe mapepanhau kuti vaone nekunyora zvavari kuita. ZimLive.com rinoti vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaTabo Mbeki nezuro vakaudza vanhu pamunamato wekurangarira vaimbova mutevedzeri wemunyori mukuru webato reAfrican National Congress Amai Jesse Duarte kuti zviri kuitika muSouth Africa zvichakonzera mhirizhonga yakafanana seyakaitika kumaodzanyemba kweAfrica kana kuti Arab Spring, iyo yakaona kubviswa pautongi kwevatungamiri venyika zhinji. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ma Maswera sei washamarari pa studio 7. Ini ndoda kutenda zvikuru vamafume meya weHarare vamira netimu yavo kudzivirira kubirwa kweguta mari yanga ichida kutobiwa yakaita kurongerwa kubiwa. Tinovatenda zvikuru vamafume. Otherwise Harare City Council ndo yaifanira kubhadharwa nepomona iyi. Mari iri kutaurwa yaifanira kutopiwa kuHarare City Council. Nokuti pomona iri kuwana raw material yokugadzira magetsi. Ivo kana vogadzira magetsi avo votengesa magetsi. Asi futi Harare City Council ngaitipe raw material igotibhadhara futi. Komana umba huri patena wakadai hunotyisa. Vanhu ngavatye zvavari kuita izvazviti. Hazvishandi zvachose. Ndinovatenda zvikuru vamafume. Magona netimu renyu magona mamira. Apa guta riri kutambudzika. Kushaiwa chokuita nemakiriniki nemahospitari zvavo. Asi ndibhadharai vatenderei zvino vavenhiki vehurumende kuti ndobhadhara tisu mari iyoyo. Vari mudhiri rimwe chete wekugovana mari ikoko. Ngavabhadhare vachibhadhara pomona vachinyima vashandi vehurumende mari. Asi kubhadhara mamiriyoni iwawo kupomona. Pomona iri kuita bhizinesi ka yavhura bhizinesi yawana raw material yemarara, which is not bad. Marara iwawo ngaashandiswe pomona iite mari. Mari ngaipiwe kuvashandi. Maita henyu amafumi.
Maswera sei kupastudio 7. Aiwa hai sikasera tirikuno kujoni. Ndinobvumirana zvangu neuyo ari kuti vanhu vese vari kunze ngavadzokere kumusha vandovhota, nekuti vakatiza vari kunze vada kugadzirisirwa nani kozvinhu kuZimbabwe. Munhu wese ngaadzoke kuZimbabwe vandobatsirane kurwisana neuori hwezeku vanhu vari pamwe chete, kwete kumirira kuti vamwe vaigadzirisa vamwe vakatiza vozongouya vakabatira tumabhegi twavo ichiti tauya isusu tisi maZimbabwenzi. Aiwa zviite ngavadzokere kumusha vanhu vese vandobatsirane.
Makadi apo pastudio 7. Ini ndazonakidzwa ini. Ari kuti mutarari munangako ari kuti anenge ari kupi next year? Kumusha kuno kunogocha mbeva kana kuti chii? Nokuti vhena zvitomboite tiri kupinda chete. Mukomana ari kupinda chete anenge akagara muofisi. Mukomana ari kupinda chero akaita kuedza kuropa kana kudi kurika kwavakajaira kwazvimbofi zvaitika. Vanhu vakapusa vanhu ngavapuwe chikafu. Vakapiwa nezano chikafu ngavatore vadye vasarambe. Torai mudye mbeu mudye are mumunda musarambe. Mubhoxi unenge uri 1. Hapana kana kamera. Musarambe kwanzi uyai kumusangano. Endai zuva riri kusvika rakapusa. Unenge uri 1 mubhoxi. Tichazviona. Mwari varipo kudenga. Mwari varipo kudenga. Tikupinda chete. Shamisa ari kupinda chete. Eidha asi kuda ari kupinda chete.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Vachitaura pamusangano uchangobva kupera weUnited Nations Security Council pamusoro pekushandiswa kwezvombo zvenuclear nenyika yeIran, mutevedzeri wemumiriri weAmerica kusangano reUnited Nations, Ambassador Richard Mills, nezviri kuitwa nenyika iyi, vakati chiri kunetsa chekutanga kushaya hanya kweIran panyaya yekudyidzana nesangano reInternational Atomic Energy Agency kana kuti IAEA, iro rinoongorora kuchengetedzwa kwezvombo zvenuclear muIran nenyika dzose dzepasi rino. Muna chikumi, Board of Governors reIAEA rakaita chitsungo chekuratidza kushushikana kwakasimba pamusoro pekuti Iran haina shungu dzekudyidzana kana kugadzirisa zvinetswa zvairi kupomerwa. Iran inofanirwa kuita mushandira pamwe unodikanwa wekugadzirisa zvinetswa sezvakataurwa nesangano reIAEA nechimbi chimbi, vakadaro Ambassador Mills. Ambassador Mills vakakuridzirawo kuti nengo dzesangano reUnited Nations dzizadzise zvizere chikamu cheAnnex B cheUN Security Council Resolution 2231. Vakatiwo pachiri nezvirango zviripo pakutengeswa kwezvimwe zvombo zvemaballistic missiles nezvenuclear nemimwe michetura, uye vamwe vanhu nemakambani ari pagungano re-2231 list vanofanirwa kuramba vakaiswa pasi peshamu yekutemerwa zvirango zveupfumi. Gwaro richangobva kuparurwa nemunyori mukuru weUnited Nations, iro rinoparurwa kaviri pagore rinoona nezvekutevedzerwa kweResolution 2231, rakaona kuti zvombo zvemaballistic missiles zvakakandwa kuSaudi Arabia neUnited Arab Emirates kana zvimwe zvikamu zvakashandiswa kugadzira mamissiles aya zvaive zvekuIran. Zvakaonekwawo zvakare kuti mota dzinofamba nemaroboti dzemaUAVs, Unmanned Aerial Vehicles, idzo dzakashandiswawo mukurwisa nyika mbiri idzi dzakabva kuIran. America inoshora zvikuru kurwiswa uku, vakadaro Ambassador Mills. Vakatiwo Iran neshamwari dzayo vanofanira kumiswa kudyidzana munyaya dzezvombo zvehondo. VaMills vakaenderera mberi vachiti Iran inofanira kumisa urongwa hwayo hwokuenderera mberi ichigadzira zvombo zvemuchadenga zvinoshandiswa mukufambisa zvombo zvine muchetura zvenuclear. VaMills vakati kushandiswa kwemhando dzezvombo izvi kunotyora zvibvumirano zveUnited Nations Security Council. Vakakurudzira kuti Security Council ibatane mukushora zviri kuitwa neIran izvi. Ambassador Mills vakatiwo kana Iran ichizvidza Security Council kakawanda isingarangwe, zvinozokonzera kusaremekedzwa kwekanzuru iyi. Vachitaura pamusoro peurongwa hwekuti nyika dzeIran neAmerica zvizadzikise zviga zvechibvumirano chekuona nezvezvombo zvenuclear muIran chinonzi Joint Comprehensive Plan on Action kana kuti JCPOA, Ambassador Mills vakati vanoremekedza chibvumirano ichi asi vakati Iran haisi kuchizadzisa. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvonguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzeFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU dziri kusangana nhasi kuti dzitsvage nzira yokutora mushure mekunge hurumende isina kuteerera zvavanoda. Imwe nyanzvi mune zvamabhizimisi inoti kusawirirana kwehurumende nevamabhizimisi kunogona kukanganisa zvizhinji munyika. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.